Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 9/2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvirango zvakawedzerwa neAmerica kuvamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani anotyidzana nehurumende zviri kuramba zvichityora kodzero dzevana veZimbabwe. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanotsiura vatsigiri vavo kuti vasavhundutsire kana kutyisidzira nhengo dzebato dziri kuda kukwikwidzana navo paCongress yebato ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vataura pamusoro pezvirango zvakawedzerwa neAmerica kuvamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani anotyidzana nehurumende vachiti zvirango izvi zviri kuramba zvichityora kodzero dzevana veZimbabwe. Vachitaura kumarinda eNational Heroes Acre muHarare pakuvigwa kwegamba renyika Brigadier General Emilio Munemo, vaMnangagwa vati nhaurirano dzekuti vadyidzane zvakare nenyika dzekumawirira dzicharamba dzichienderera mberi neavo vanovhurira Zimbabwe magoni avo vachitiwo Zimbabwe chitima chiri kufamba chekuti vanoda kukwira vanokwira, vasingade vosiyiwa shure. Panyaya yenhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika, vaMnangagwa vati ivo vakasununguka kuti vange vachitaura nevanhu vose vane zvikonzero zviripo zvakasiyana-siyana. Brigadier General Munemo vakashaya nemusi wesvondo mushure mekurwara kwenguva pfupi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reNatural Resource for Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pemashoko avaMnangagwa aya.
Mashoko nhando anotaurwa nemunhu ari kushandisa masanctions kuti asanongedzerwe kukundikana kwake uye uori huri muhurumende yake. Masanctions zvinongoreva kuti America haisi kukwanisa kutamba neZimbabwe. Saka haisi mhosva kuti America inoti nekuda kwehunhu hwenyu hwekuti muri kuponda macitizens enyu, muri kushandisa mauto kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Isusu seAmerica hatikwanisi kudyidzana nenyaya yakadaro. Haisi mhosva iyoyo. Saka vaMnangagwa vaakushandisa mashoko iwavo kana kuti kusatamba kwavo neAmerica kujustifya kuponda vana vavo, kujustifya umbavha huri kuitwa nehurumende yavo. Masanctions chaiwo chaiwo atina muZimbabwe munomu. Masanctions ari kuitwa navaMnangagwa nevamwe vavo.
Tanzwawo mutungamiri wenyika vachitaura kuti Zimbabwe chitima chiri kufamba chinokwirwa nevanoda vasara vasara. Tingati here apa vari kutaura kuti kana America isingadi kudyidzana neZimbabwe zviri kwairi inongosarawo yakadaro?
Zvavari kureva muNangagwa ndezvekuti Zimbabwe inyika ine natural resources. Saka chavari kutaura ndechekuti America mukatamba nesu taakuchiti kune Russia, China, Belarus nedzimwe nyika dzakadaro huya muvatenesu. Asi havana idea yekuti Russia yacho kana yauya muno chichasara, China kana ichinge yauya muno isu Zimbabwe tichasara nei. Saka vari kushandisa masanctions iwavo kuti vaunze dzimwe nyika kuti vafunge kuti America ichashotwa nazvo. Asi chokwadi ndechekuti kuuya kwenyika idzodzo, hatina nyika one muAfrica yatingati nyika iyi yabudirira nekuda kwemainvestments ekuChina.
Avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vatsiura vatsigiri vavo kuti vasavharidzire kana kutyisidzira uye kuita zvemhirizhonga kune nhengo dzebato dziri kudawo kwikwidzana navo musarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri dzichaitwa pakongresi yavo mwedzi miviri inotevera. Izvo zvinotevera kusveeredzwa kwaitwa vamwe vatungamiri vebato iri nhasi vanofungidzirwa kuti vari kudawo chigaro china vachamisa. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Vachamisa vaudza mumhomho yevatsigiri vavo kuti utongi hwebato ravo ndehwejekerere, nekudaro kukongresi ndiko kuchabuda mutungamiriri webato. Kunyange hazvo ruzhinji rwevatsigiri vange vachiti varambe vari panyanga kudzamara vaenda kusarudzo muna 2023.
Ndanditanga ndataura nyaya mutendemo. Toda runyararo, toda rudo. We are going to our congress takabatana hapana. Hatidi munhu anorova munhu, hatidi munhu anotuka munhu. Handei takanyarara, vote yako munhu. Waunonga uchida ndiye waunovhotera, because we are a part of excellence, a part of democracy.
Vachamisa vanoti chinangwa chebato ravo ndechekudzosera upenyu hwevanhu pamudya ndigere pasina kudya nhoko dzezvironda sezviri kuitika pari zvino. Vaudza vatsigiri vavo kuti kwavakashanyira kunze kwenyika vakasangana nevatungamiriri vedzimwe nyika vakawanda vakawana rutsigiro rwakasimba. Zvichakadaro, sachigaro wemadzimai muMDC amai Lynette Karenyikore vaudza vatsigiri vebato iri kuti hazviite kuti MDC ichinje utungamiriri panguva ino, izvo zvatambirwa nevazhinji vevanhu vanga vari pamusangano uyu nhasi.
Kubva 2000 madzimai anomira napresident kusvikira zvanaka ndokuti upenyu hwedu newana hudzikana. President musatya, vana Dibhora vazero vachange vachikunamatirai kuti muende chete kustate house vapresident womdc tose tojani chiguta. I love you so much. Thank you very much for stepping with the president. Thank you so much.
Mashoko amai Karenyikore atsinirwa nevamuteedzeri wasachigaro webato iri vatendai biti avo vati hazvina kufanira kubvisa komanda wemauto hondo ichiri pakati.
Takashinga namutungamiri wedu baba advocate Nelson Chamisa tipinde munyu Zimbabwe. Ndakamirira chairman's office. Ndoda kutaura kuti hatisikuda mhirizhongana. Handizvo here pakongresi yatiri kuendai? Asi pakongresi yatiri kuendai hatichinje komanda tiri muhondo. Ndoda kuchenda yamadzimadzikana.
Vatsigiri vakawanda vatorwa navo neStudio 7 nhasi vamira nemashoko ekuti vachamisa varambe vachitungamirira bato kudzamara vakakwidza nekukunda muna 2023, nekuti kukwidzana kunokwanisa kukanganisa bato. Vamwe vane mono uyu ndiva Crispin Mutero, avo vanoti nguva ino ndiye kuti vachamisa vamire vakadero pasina anovakwikwidza.
Vaonera ndaita kuna president varatidza kubatana vachido chavo vanotodawo kuti zvido zvibve kuvanhu. Asi ndatarisa ruzhinji rwavanhu ruratidza kuti vazhinji vachoda vachamisa vapedzise basa ravo tozopanana zvinhu zvichinge zvaita sei zvanaka. Ndaona zviri nani endaona zvichitibatsira kuti tomborwisa chinhu wanhu topedza nacho tozopa. Havasi kuramba vari kuti kudai kuri kuti vanhu tovapamukana vopedzisa tozopanana hedu.
Ama Isabella Mwaera vanoti vachamisa vanosungirwa kutsigirwa navose kuti varambe vari panyanga pari zvino.
Tatoindodza kuti chamisa ndiye president wedu weparty. Hapana zvimwe.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi uyu vamwanzura vati MDC bato rijekerere uye rinosungirwa kuita saizvozvo mukusarudza utungamiriri. Kunyange hazvo vasweereredzwa vachitaura pamwe chete navamudzuri. Vachamisa vatenda zvikuru rutsigiro rwakawana kudunhu reManicaland kunova kwakabva uwandu hwemavhoti avo zvichienzaniswa nedzimwe nzvimbo munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mo Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakadoma vakamboemeya veguta reHarare vaOliver Chidau kuti vave gurukota rinoona nezvedunhu reHarare. Gwaro rakaburiswa nemunyori mukuru wemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sibanda rinoti kudomwa uko kunoreva kuti vaChidau vaitanga basa neZuro wakare. Guta reHarare ndiro chete ranga rasara risina gurukota rairimirira. Asi mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vanoti vaMnangagwa vakatyora bumbiro remutemo nekudoma kwavo vaChidau kuti vave gurukota redunhu sezvo bato ravo riri iro raifanirwa kusarudza munhu anotungamirira dunhu iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chiri kutishamisa ndechekuti vaMnangagwa vari kutora hari dzofanzirofa matehwe akanguva aundurwa kudhara. Chii chitsva chavachauya nacho chichabetsera guta? Chii chitsva chavachaita chavasati vaita? Vanhu vanofanirwa kunge vachigara vachidzingirirana nevazukuru kumusha, vachibviswa nekutambidzwa shangu nevapwere. Hatingaindi kumberi tichidzokera sure. Muono wekure hatingamuoni kune vanhu vanoona zvekare. Vanhu ava vakaita basa zvakapera, hazvina zvazvinochinja. Mune vanhu vadiki stereki munyika vanokwanisa kuita magavena, and ari kuchikora constitution. Paifanirwa kunge pachiita igavena wemetropolitan province weHarare dzichiinda kudevolution. Iye ari kungoramba achiapointa. Chairman webato reMDC ndiye anofanirwa kunge ari governor wethe greater metropolitan Harare iri muconstitution. Izvi zvaari kuita izvi hazvizi pamutemo.
Saka muchacherechedza here vaChidau segurukota richange richimirira dunhu reHarare?
Hatitombozivi kuti iro basa racho vanenge vachiitei, nekuti constitution iri very clear pane zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitwa. Kuda ivo vanenge vachinge vachigavhena vachiita, tichaona kuti vachange vachishandisa mutemo upi, devolution zvacho zvinofamba sei, uye vari kuda kunzi vaitike zvipi zvacho. Asi maonero edu, kuvhuna mutemo hazvifanirwi kunge zvakadaro. Wavhuna mutemo vari kutora vanhu vakare kare.
Saka mune matanho hamuchatorawo here sebato?
Tichange tichitarisa nemagweta edu kuti tione kuti muconstitution zvinenge zvakamira sei. Devolution inofanirwa kuimplementwa. Ndo mareforms atiri kutaura panyaya yedialogue, kuti tikataurirana tikwanise kuinda mberi. Vari kuramba vachitamba vhioni vanhu veZANUPF, vari kudhanza zvikuru kuru asi hakuna kwavanosvika. Nyika iri kungoramba ichinyura.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 p.m. nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazuva mashoma India nePakistan dzamisa kurwisana. India yatanga zvakare kurudzira yekuti Pakistan itore matanho ekumisa zvikwata zvevapanduki, kunyange hazvo India isina kubuda pachena pakurwisa zvikwata izvi muPakistan. Nepfenyuro yeNational Public Radio inoti pane munongedzo wekuti North Korea ingangogadzirira kutumira muchadenga chitundu musere musere kana chombo chikuru. Yashika nguya kuti timboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Mayor veKwekwe, Mayor Adeline Kasipo, avo vanga vari kushanya muWashington. Tinokuchingamidza ine mufaro Mayor Kasipo, mungatitsananguriro kuti zvanga zviri nyore here kuti mutange basa iri?
Inini ndingangoti ndakangokurawo ndichifarira zvematongerwo enyika. Ndinotevera zvikurusa nezvekuti nyika yedu iri kutongwa sei, nezvekuti mapolicies ari kuitwa ari kufambiswa sei, zvikurusa zvakavavarira kuti madzimai ari kubatwa sei, mapolicies ariko kukurudzira madzimai kana kuti kuempower madzimai akamira sei. Saka ndakangonzwawo ndichida kuti dai ndaisawo izwi rangu pane mazwi emadzimai akawanda ari kutaurawo nezvekuti madzimai takangofanana nevarume, ngatingobatwa iwo zvinoita varume, ngatingowanawo mikana yakangofanana nevarumewo, nekuti hatina zvatakasiyana mukufunga kwatinoita nezvinoitwa nevarume. Saka ndakangokurawo ndiri munhu anoda kukurudzirawo kuti dai madzimai tangowaniswawo mikana yakangofaniswa efanana neinowaniswawo vanhurume, dai tangowanawo simba rakangofanana nerinowaniswawo vanhurume. Saka ndakazongopindawo mune zvematongerwo enyika muopposition politics dzekuZimbabwe. Ndakangokwirawo nemastructures acho kusvika ndazongowanawo pandakawana mukana wekuti ndipinde muofisi.
Takatarisa iro rizuva remadzimai, mungapewo shingiso ipi kune madzimai akateerera pari zvino?
Inini chandingangoudza madzimai ndechekuti we can do it. Hatina chakasiyana nevarume pamafungiro atinoita, pazvatinovavarira neupenyu hwedu, zvatinoda kuita neupenyu hwedu. Takangofanana. Chatakasiyana ndechekuti isisu tinotarisa zvikuru kuda kuona kuti mhuri dzedu dziri kushanda zvakadii, dziri kuwaniswa mikana yakanaka zvakadii, dziri kugona kurarama zvakadii. Saka inini ndinoona sekuti kana nyika ichitungamirirwa nemadzimai, kana madzimai akapiwa mikana yekuenda pazvinzvimbo zvekuita mapolicies, vanogona kuita mapolicies anoita kuti nyika inyatsobudirira zvakanaka. Nekuti tine chido chikuru chekuti tione mhuri dzedu, tione shamwari dzedu, tione nzvimbo dzatinogara dzichibudirira. Saka kuona kwangu ndechekuti takapiwa mukana wekuti tinyatsogadzira mapolisi, tinoita mapolisi anoita kuti zvinhu zvedu zvinyatso, zvinhu zvedu nezvinhu zvenyika nezvemhuri dzedu zvinyatsobudirira.
Asi vamwe vangabvunze kuti ndingazvikwanisawo here takatarisa tichiona pari zvino mamwe madzimai vari mune izvo zvematongerwo enyika vari kuwanikwa kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa?
Hazvisi nyore, ndozvandoda kutaura. Semudzimai, inini ndiri mudzimai akawanikwa ndine mhuri, ndine vana. Unoona kuti paunenge uri chero kumba kwako, inini baba vekwangu vakambenge vasiri shuwa kuti vanogona kundisapota here, nekuti especially opposition politics muZimbabwe pane threat futi yeviolence, zvinhu zvakadaro, vachingotyawo kuti tinodaro takazopunzirwa zvinhu, takazokuvadzwa zvakadaro zvakadaro. Asi kana chiri chinhu chaunonzwa mumwoyo mako kuti ndiri kuda kuita, chiri chinhu chaunonyatsobhiliva kuti ndinoda kuita, ndinofunga kuti if you are determined enough, if you persevere, unogona kuwanikwa uchiita uchibudirira. Inini ndakazonyatsogara pasi ne baba vekwangu ndakavatsanangurira kuti munoziva this is something that I don't feel very strongly about. Vakawanikwa vachizondinzwisisa. And kumusangano kwangu ndakashandawo nesimba zvekuti vakazowanikwa vachiwana vachiona kuti Maika Sipo takavapa mukana vanogona kunyatsoita kuti mapolicies edu aonekwe anzwikwe. Asi hachisi chinhu chiri nyore. You have to work hard. You have to persevere. You have to be determined kuti this is what I want to do.
Pane vamwezve vangange vakateerera pari zvino vangati tingada kubatsana naamai Meya Kasipo kuti tikurudzire dunhu redu rekwekwe vanonge vachibva imomo vari madzimai vanokubata ipapi. Zvii zvavangaita?
Inini ndinowanikwa kuofisi yekucouncil musi wemande, Wednesday neFriday. Ndo mazuva andinowanikwa ndiri kuofisi yecouncil. Patanga tiri kunoku takadzidziswawo kuti kana uchida kuita transparent, uchida kuvhurawo peji reFacebook, unozviita sei kuti uwanike uchibata. Chinhu chanichanosvika ndichiwanikwa ndichiita ndasvika kumba. Saka vanogara mudunhu rekwekwe, in the next 2 weeks, vachawanikwa vachikwanisa kundibata futi pamanhikiri akaita sana Facebook. Asi ndinowanikwa paWhatsApp. Kodhi yeZimbabwe iri 00263. Namba dzangu dzinoti 773928761. Ndodzokorora 00263773928761.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvino ndinokupai chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Ndinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tiri kutarisa nyaya yasimudzwa nesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe yekudomwa kwevarairidzi vanenge vachienda kunoshandira kumatunhu avanenge vasingazokwanisa kunzwisisa mitauro inenge ichitaurwa matunhu iwayo, vachipa muenzaniso wevarairidzi vanonzi vari kuiswa kumatunhu eMateveland neBulawayo asi vasingagone mitauro inotaurwa matunhu iwayo. Saka sangano iri riri kuti riri kuitawo ongororo yekuti rione kuti zviri kuitwa sei kuti vanhu vavazopedzisira vave matunhu iwayo. Sekunge mumatunhu iwayo munenge musina vana vakadzidzawo vanokwanisa kunge vachishandira matunhu mavo. Muhurukuru yedu tabata munyori wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadiko kwamuri ikoko nevana veZimbabwe vari kweza.
VaMajongwe, ndiri kuda kuti kurukure nenyaya yemasharirwo evarairidzi mumatunhu eMateveland neBulawayo. Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo?
Tsvagiridzo nekuongorora kwataita kusangano revarairidzi nevatinozvidzana navo vakatanga kunyunyuta kuti sei kune nzvimbo dzakaita sana Bhinga, vana Lupane, vana Cholocho, kwese kunana Victoria Falls, kumatinopi nematsouth yese, mazita evanhu vakawanda variko haasi kuratidza kuti vanhu veeriya iyoyo. Hongu kune vana vakurira kunzvimbo idzodzo vanongonotaura mitauro iyoyo. Asi tiripo kanechekuti senyika tinozivana tega tega pache zvedu kuti vana vakaenda vachinoaplaya mabasa vari vanemployed vari trend voona vese vaunoziva kuti vakaenda mutrena vacho vese hapana apinda basa. Tochitanga zvino kubvunza kuti saka vapinda basa iri ndevanani? Nekuti zvinonyanyokonzera kuti ndicha kuti pane list yatanga kubuda gore rapera, gore richinotanga pakabuda imwe list. Kwabva kwazobuda nyowani mazita evaya vanonga vane mazita anoratidza kuti vana vekuBhinga, vanotaura Nandi, vanotaura Tonga, vanotaura kana Kalanga, havasipo kureva izvo kuti paita dambudziko apa.
Saka dambudziko iri munorigadzirisa sei sesangano repTUZ?
Chiripo ndechekuti hatifaniri kunyarara. Tofanira kuti vatungamiriri vacho nevanokokera nyaya idzo vazive kuti variko varidzive nyaya vaakutsumwa, vari kugunun'una kuti panofanira kunge pakubatwa zvakanaka. yondizo zvenga zvatogona kuita kuti tiudze hurumende kuti aiwa emaziva voka kuti vana vari kudzidziswa Nambia, vana vanodzidziswa Tonga, vanodzidziswa Sutu, vana vanodzidziswa Kirika vechikananga, ngakuende varayiridzi vanova vabva munharaunda idzodzo. Ndiko kuti kudzidziswa kwevana vari grade 1 kana grade 0 kuve nyore sezvinotaurwa nebumbiro renyika nezvinotaurwa nevari kutaura kudzidziswa zvakanaka kwevana, kuti mwana anodzidziswa nechitauro chake ari mwana mudiki, iye mwana anogona kukura achiziva kuzokwanisa kuverenga nekuziva kuti ramangwana anorifambisa sei paupenyu. Nekuti vakadzimara vangodzidziswa nevanhu vasingatauri malanguages avo, vana ivavo kana kudzidza kwavo kunonesa.
Asi kuzoti murayiridzi anga achiwanikwa ari kudunhu rine mutauro waasinganyatsokwanisa, zvine zvasvika sei ipapo? Iyewo murayiridzi haagone here kuti aiwa, ini handikwanisi kuenda kunoshandira divi rinokuti handigone mutauro waikoko?
Chiripo ndechekuti vanhu vari kutsvaga basa vanongoti chero kwandariwanira, asi chiripo ndechekuti vatizive kuti nyaya tiri kutaura iyi. Ndosaka tatiuda kumbotanga taverevheta nyaya. Kune vana vatombotikana munhu anonzi Koleni Mabhikwa, mukomana avarirwa kuBulawayo, mukomana watinoziva kuti kana tikatsvaga heritage yatogona kuti mushona, asi munhu akurira kuBulawayo adzidza chindeweri anogona kutaura chindeweri. Izvo hatina problem nazvo, nekuti tokwanisa kuona kuti munhu iza chetera abapi yavo. Asi kwakubva kwaitasa kuti totinotsvaga vanhu toona kana maid namba avo, ari kuratidza kuti vanhu vari kubva kumasvingo, vanhu vari kubva kwaMutare, vanhu vari kubva vakudiploywa kuenda ku ngatore vekunzvimbo idzodzo vashandi kwavari.
Ko, vesangano rinopinza varayiridzi mabasa, Public Service Commission, vari kuti nenyaya iyoyi?
Tatovanyorerawo tsamba nhasi titirambogara navo pasi, vatiratidzewo nepamusana pokuti kune dzimwe nyika dzatinoona dzatinoshanda nadzo hakuna deployment inoitwa pasina masangano evarayiridzi. Ngavaite zvinhu transparently. Hapana chinhu chinofanira kuvigwa haiti appointment yemayuthi emusangano, maappointments emaprofessionals, let it be done professionally and transparently.
Aiwa, maita basa vamajongwe, tinotenda nekuti pamukana uyu.
Aiwa, tinotenda, todavira kana iri hurumende inoti inoteerera, ndozvipanoratidza kuteerera kwacho. Kana vakatadza kuteerera zvinhu zvakaputa kudai vozoteerera zvipi?
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Zvangu yedu yapera, regai chimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvirango zvakawedzerwa neAmerica kuvamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani anodyidzana nehurumende zviri kuramba zvichityora kodzero dzevana veZimbabwe. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanotsiura vatsigiri vavo kuti vasavharidzire kana kutyisidzira nhengo dzebato dziri kudawo kukwikwidzana navo paKongresi yebato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya muina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 wamgqibelo omhlaka 9 Mbimbitho 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa avimba izihlobo labangane baka Itai Dzamara emkhosini wokunanza ilanga athunjwa ngalo kuminyaka emine edluleyo.
Tirikufamba nepato musavunduka nezimwe zvinobuda manyuzipepa. We are going to our congress takabatana hapana. Hatidi munhu anorova munhu, hatidi munhu anotuka munhu. Handei takanyarara vhoti yako munhu.
Isigaba seManicaland kubandla leMDC sithi sisekela umnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhethwe ukukhokhela leli bandla emhlanganweni weCongress. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshela abantu kade bebuthene emathuneni eHeroes Acre namhlanje ukuthi abangafuni ukubambana labanye bazasala phandle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa avimbe ukuqutshwa komkhosi obumele wenziwe ngabemuli labangane baka Itai Dzamara oyenelise iminyaka emine engaziwa ukuthi ungaphi njalo lokuthi usaphila na. Wo Itai Dzamara 4th commemorations obumele wenzelwe lamuhla endaweni yokuzilibazisa e-Africa Unity Square. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UDzamara owayekhokhela inhlanganiso eyaziwa ngelokuthi Occupy Africa Unity Square wanyamalala mhlaka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka-2015 lapho athathwa khona ngabacatshangelwa ukuba ngabasebenza ensitha kuhlangothi lwabakubutho lapho egela inwele elokitshini le-Glenview. UDzamara wayekhokhela umkhankaso owawukhankasela ukususwa kukalo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lenkokheli yakhe ye-ZANU-PF ngaleso sikhathi esithi ngoba base behlulekile ukubusa leli lizwe. Akusabanga njalo ngoba abangane bakaItai Dzamara abasebenza laye ngaphansi kwenhlanganiso ye-OAUS kanye labemuli bengasalitholiswanga lelo thuba ngoba kugcwele amapholisa ebenyakazela e-Africa Unity Square esalisa abantu ukuhlala loba ukuquma kuleyo ndawo kungekho sizathu abekade besinikeza. Kesizwe omunye wabasebenzisana lo Itai Dzamara ngaphansi kwe-OAUS, umnumzana Charles Nyoni, elandisa ngokubenze behluleka ukuqhuba umkhosi walamhla.
Silungise amamaski alungiswe ngumfanekiso wobuso bakhe ukuthi siwugqoke lathi sibe sesithi lathi singabo Itai ngoba kutshengisa nje okusegcekeni ukuthi kuleli zwe lalapha laseZimbabwe umuntu kakhosefi ngoba mina nawe sonke singabo Itai uyakhona ukuthunjwa njengasiphi isikhathi ungakhanyelelanga. So sithe sifika kulapha nje ngasephaki safica singena sasesibona kubuya amapholisa e-right ngobuningi wawo becotsha abantu ngasephaki besithi namhle ephaki akuvunyelwa ukuthi kube labantu. So kusukisela ekuseni from 9:30 ekuseni up until lakathesi balokhu becotsha abantu ephaki besithi kabafuni bantu.
Atshone zulazula phakathi kwale ndawo amapholisa abekade ehlomile ngenduku esalela yiloba ngubani uqumakiyo. Unyoni akuchaze njengokwephula ilungelo loluntu.
Abanye abantu abajayele ukungena ngaphakathi kwasephaki besikrosela nje kade bephunga utshaywa njalo bephunga uxotshwa nje besethusilwa bengakwazi ukuthi kuyokwenzakalayo. Lokhu kutshengisa nje okusegcekeni ukuthi uhulumende kazimiselanga nje ukuthi aye phambili ngendaba eyokulungisa udaba luka-Itai njalo ukuthi ludingakale lutholakale ukuthi kuyinokwenzakalayo. Lokho kokuqamba amanga esithi yena uzimisele ukuthi iZimbabwe i-open for business inkulumo nje uphele ayitshoyo, kodwa nxa sesiya kuground kuyabe sekukhanya ukuthi yena ukhuluma esiya esandleni sasenxele kodwa angapha sesandle sokudla esenza okunye okuthiyene lalokho nje. Yinto eyenzakaleyo ngelanga leli lange-9 March sikhumbula u-Itai Dzamara.
Batshone belindile abangane baka-Itai kunye lezihlobo ukuthi engxenye bengalitholiswa ithuba lokuba benze lokho kade befuna ukwenza ukukhumbula omunye wabo kodwa kwehlula njengoba amapolisa lawo abelokhu ekhona ilanga lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abasekeli bakamongameli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora lomnumzana Elias Mudzuri bahozwe ngabasekeli bebandla lelamhlanje emhlanganweni we-rally owenzelwe edolobheni leMutare. Kodwa yena uChamisa ukhuze abasekeli bakhe esithi bengaxokozeli kodwa baphe bonke abafuna ukuncintisa ithuba. Kesizwe amazwi kaChamisa.
Todaru nyararo, todarudo. Mwari awasumudzi vanhu pasina rudo. Itakasiyana nezanu kuti neita bopoto isu tiri nyararo. Zanu ndegakava ike zvinochipenga nechipenga vari kunetsana. Our party cannot afford to be disunited. Toda kubatana zvakanaka, haiwa musavhunduka. Vamwe vachiti kune anogona kuzoti party inobuda Congress yeita week. Haha, vese vanozviziva. Kuti pati ndeyenyu isu takangobata chete varidzwe bhora ndimi handizwe.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC ekhuluma emhlanganweni we-rally kade usedolobheni leMutare. Direct from Washington, the voice of America. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje utshele abantu kade bebuthene emathuneni e-Heroes Acre ukuthi abangafuni ukubambana labanye bazasala phandle. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni kaBrigadier General Emilio Mnemo obhubhe kuyona le iviki waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Umnangagwa uthe ilizwe lise ndleleni yokuphumelela lokuthuthukisa umnotho welizwe. Kesizwe amazwi kaMnangagwa.
My goals remain true for Ghana with all people who want to raise it. As we lay our journey to partner nation for you, let us cherish the values he espoused and the one we fought for. Let us remain vigilant and alert, continuously upholding peace and embracing national interest. Whatever we do, we want to come and stability so that our nation can gain on the national economic rebuilding, recovery and growth for the benefit of our people. I'm aware that as I made this exhortation, the American government has renewed sanctions against us. We call for the unconditional removal of the illegal, spiteful, and completely unjustified sanctions on our country, which continue to violate the basic human rights of our people.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje emathuneni e-Heroes Acre eHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi abesifazane emhlabeni jikelele bethakazelela usuku lwe-International Women's Day, abesifazane beZimbabwe bathi indlela okusaqhutshwa ngayo ezomnotho lezamabhizimusi eZimbabwe ziqhubeka zisenza kube nzima ukuthi abesifazane bathole amathuba afana lawa besilisa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uthando lwemvelo lolweqiniso ngolukamama ukubekezela okuqotho okutholakala kumama isigwebo esibuhlungu emhlabeni ngesokuzithwala kwabomama omama ngamaqhawekazi angempela impilo yomuntu iqala iyephelela kumama uma ngingakukhuluma ngalokho ngiyakube ngisengalezimithiyo sihamba sikunyayela nje kungenxa yabomama siyazigqaja ngani bomama siyaziqhenya ngani bomama siyalibonga bomama bethu siyabonga
Le imbongi yeZimbabwe Obed Dube ehaya lokuhalalisela omama ngelanga labo leli elinanzwa emhlabeni jikelele. Lilanga njalo linanzwa ngomama beZimbabwe abasendaweni esijeneyo. Iningi labeZimbabwe lithi bayathokoza ngesihloko salonyaka esithi Balance for Better ngoba sikhuthaza ukulingana kwamathuba okuyinto engekho intshola kancane kwezomnotho lezamabhizimusi eZimbabwe. Umgcini hlalo enhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victor Matutu uthi bakhathazeke kakhulu njengabomama ukuthi makukhangelwa inengi labakhokhela ingatsha zikahulumende zokuthuthukisa ezomnotho ngobaba. Kati-ke uthi labakhokhela amabhizimusi amakhulu inengi labo ngabesilisa okudala imibuzo yokuthi kambe kungabe omama kabenelisi ukwenza lokho na.
Sibukelwa phansi ngabesilisa siphinde sibukelane phansi sodwa. Umuntu nxa engaba elomsebenzi ake sithi ufuna ukubazelwa ulutho kusuka kube lulu ukuthi akhethe company ebazayo ekhokhelwa ngowesilisa ngenxa yokuthi umsebenzi wokubaza wenziwa ngumuntu wesilisa whatever okungenziwa ngabantu besilisa kwezamabusiness labesifazana bayakwazi ukukwenza lokho futhi mhlawumbe kangcono kulabantu besilisa
le into egcizelelwa ngomunye weZimbabwe njalo umgcini sihlalo enhlanganiso yabalobi bakithi unkosazana Mercy Mbundla Umamvundla uthi indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho yileya eyakudala ukuthi obaba yibo abasebenza ngamahloka lemikhonto omama kuthiwe babaphekela emgulwini.
Umuntu ongumama I believe lamandla kakhulu waphiwa inhliziyo ende, inhliziyo yokubekezela.
Abaningi basola amabandla ezombusazwe eZimbabwe besithi ungakhangela kwamakhulu izihlalo eziphezulu zonke ziphedwe ngabesilisa. Bakhala njalo ngokuthi akekho kulezi nkokheli olesibindi sokuqala umkhankaso ukuthi eZimbabwe kuke kuzanywe umongameli wesifazane njengoba sekusobala ukuthi abesilisa sebehlulekile. Umlobi weZimbabwe unkosazana Olivia Mahwaya Sibanda uthi kufanele elizwe lonke lisukume lilwisane lomkhuba okuncindezelwa kwabomama.
Kasingeniswe kuzinhlelo zonke ngitsho lokubeni ngabomongameli belizwe.
Abanye bathi esikhathini esinenge nxa besifazane bedinga ukujutukisa kudingeka baze babelane ucansi lowesilisa ukuze bafinyelele ezikhundleni esiphezulu. Le yinto embongo Obed Dube ayiphikisayo esithi omama kufanele baphathwe njengamaqanda. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Ndlapho.
Omama balezibindi, omama bazimisele, omama zimbokodo, omama ngamasotsha, omama ngamaqhawuqobolwayo. Ngilamandla bengiza ukuthi lonke omama lingavaliye ngcotshe Heroes Acre. Angiliboni iqhawe emhlabeni ledlila umama mina. Nkosi babuso mama bethu abakhona labo mama bakusasa. Ubaphu kuhlakanipha okwedlula obo baba. Ubapha amandla okuzilwela baphephe kudlengulweni lasekuhlukunyezweni. Banikeze isithunzi bahlonitshwe njengabo bonke abantu emhlabeni. Ubanikeze imfuno zabo zonke abazicela kuwe Nkosi. Abathengisa imizimba besondla abantwana ungababeka icala Nkosi. Qalekiso baba ababanika abantwana bababalekele. Omama abakhupha izisu belahle ngobaba bathethelele Nkosi. Amacala abo wagaxe phezulu kwababakhulelisayo bababalekela. Nkosi qalekisa abahlukumeza labadlengula omama. Nkosi qalekisa abantwana abalahlonile.
Siyabonga Benedict. Ntinhlapho lokhu sikudaba lwabesifazane omama bemaphandleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi avule inkamba zamapholisa ezigabeni ukuze kube lula ukuthi babike emapholiseni lapho bethe bahlukuluzwa okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda
omama bewilonke phansi kwenduna uMathema bathi bayahlukuluzwa ngabesilisa Kodwa kusuka kube nzima ukuthi babikele amapholisa ngoba engekho eduzane labo. Izakhamizi ezitezi zihamba amakhilomitha alitshumi lanhlanu ukuze ziyefika emapholiseni aseduzane wona atholakale emthabezi. Lokhu kuvele izolo lapho mama bebuthene benanza ilanga elibaqakathekisayo ele-International Women's Day. unkosikazi Gertrude Mahlangu uthi ngaphandle kokuthi bathole izincwadi ezivela emapholiseni abelatshwa emaklinika lapho bethe batshaywa.
Hayi ngeke u-one stop ukuthi 15K zisuka lapho umumama kufanele uwokhe usiyadinga amapholisi ukuthi ubatshengise ilihlo lakho. Hambe le ndlela iyakhanya uhambe amehlo etshayiwe ebusuku. Siyacela ukuthi uhulumeni akasicabangele ngokuthi sike sibe lokuyikhempu kumbe imobile kumbe yini. Sela nje khona eduze lathi kube lo mthetho, kube le ngalo yomthetho ukwenzela ukuthi nxa lami ngabe ndilimele kumbe ndinyaziwe kumbe kuhambe njani, ngihambe ngiyecela usizo olufunakala emapholiseni ningene la emtholampilo.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Loveness Ngulube uthi imigwaqo efile okudala ukuthi behluleke ukuyafika ezibhedlela ezikhulu lapho bephathekile.
Singomama singazithwala sokuthi isikhathi sokubana mbelethi engxenye engingabelethi kuhle sokufane ngihanjiswe egwanda ukuthi izimoto zize zibuye khonapha kuba nzima. Khayela emgwaqweni njalo imigwaqo thifili lamagodi lani lani lakho konke. Besicela ukuthi uhulumende akasizweli xa usehlula ukuthi asifakele itarasfa asigredele nje kubuye kucace ngoba izinkomo vele zilala emgwaqweni okutshengisa kula migwaqo.
Ukuswelakala kwamanzi esitezi ngolunye udubo olubhekane labesifazane utsho unkosikazi Josephine Majaha.
Amanesi amanzi anathayo bawathenga. Ngiyafika ngizebeletha. Kufuneka amanzi, kufuneka ngiwatshelwe, kufuneka nginathiswe amaphilisi. Angisoze nganatha amaphilisi uma kula manzi. Futhi kanti uhulumende njengoba yena ku-constitution yakhe uthi wonke umuntu lelungelo lokunatha amanzi ahlanzekileyo. Kanti thina njengoba sisemareserva kanti ayisibantu na, kuhlanzeka basedorobheni.
Kusenjalo ikomiti edalele ephalamende eyezempilakahle lokondlwa kuhle kwabantwana isichasise umbiko obususabalele ebulenjini be-inthanethi othi iminyaka yabantwana abangamantombazana yokuya emacansini imele yehliswe ibe lithumi lambili. Umgcinisihlalo walikomiti unkosikazi Ruth Labote uthi iminyaka kade bekhuluma ngayo ngeyokuthi abantwana abangamantombazana bavunyelwe ukufinyelela izibhedlela nxa bethe bazithwala beleminyaka elithumi lambili. Kodwa iningi emaphandleni bezeliphathekile ngalolu daba. Unkosikazi Agnes Mbangeni isakhamuzi sesitezi ude ukuvumela amantombazane ukuya emacansini bengafikisa iminyaka elithumi lambili bekuyabe kuhlola.
Kambe nxa engazithwala angamzali umntwana nge-12 years. Ulawaphi amatheba aqinile, ulawaphi amathambo aqinile. Siyaxolisa kuhulumende emhlabeni. Umhlaba ungafi, umhlaba ungabhubhi, ngoba sekuyikuphela kwabantwana. Abantwana bazafela ezibhedlela bebelethe, kodwa siyancenga, siyaxolisa thina njengesizwe sethu. Thina abantu siyesaba, siyamangala ukuthi kulo mntwana ole-12 years okukhulunywa ngaye ngokukhomba.
Abanye abafana lo nkosikazi Thandiwe Sibanda bathi lokho bekuzadala ukuthi umkhuhlane wengculaza umemetheke kulokuthi utshabalaliswe.
Kodwa nxa sokukhulunywa ngokuthi umntwana we-12 years kakhombe, mbona ngani kumemethekisa i-HIV and AIDS, ngoba nalo mntwana uza kukhomba intanga zakhe ekhomba amaqhegu athathe i-HIV ngapha emaqhegwini eyifaka ebantwaneni. Ayisoze by the year 2020 akula AIDS yabe siyiqeda, izabe isiningi kakhulu okwedlula khathesi.
Lo mhlangano ongena ezinhlanganiso zabomama ezivalisa i-Women's Coalition of Zimbabwe, i-Human Development Association of Zimbabwe kanye labogatsha lwabomama kuhulumende abe-Women Affairs. Ngimele i-Studio 7 ngise-Wilonke Stezi, ngu-Albert Mube.
Siyabonga Albert Ncube. Lingali tshona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lentatheli zindaba umnumzana Kholwani Nyathi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga
Afghanistan.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona ungani lokho okwenzwe libandla lezano PF ukuthi iqatshe inkampani yakwele Melika ukuthi izame ukulungisisa isimo sayo lokho kuthiwa iPR ngesilungu. Ubona ngani kuyasebenza yini?
Kanti sicalise ngokuthi le nguhulumende isizane PF ezisinqumo sokuthi isebenze le company le America ukulungisa i-image yayo ngaphandle kwelizwe. Na ngokubona kwami lokhu akusoze kusebenze ngoba siyazi ukuthi amazwe njengabo-America balabameli kule eZimbabwe lapho bayazi ukuthi into ezenzakalayo lapha into siyazi ukuthi into ebangaphakathi kwe-America leZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabantu nokubulawa kwabantu ikakhulu ngamasosha lento esingathi into zama-human rights into ze-corruption. Ungazi khathesi sokutshintshile indlela abantu abakhulumisana ngayo sokule social media sokule imedia njalo iyakwazi ukucungulula into ngendlela yokuthi uhamba njani. Bekaze ukuthi bethi bezama ukuthi besondele duzane lohulumende kaTrump kodwa lokhu bekhubeka besezizinto ngendlela ongamiswanga isimiso selizwe esingathi i-constitution akusoze kusebenze kudlalisa imali nje.
Kodwa ngokubona kwakho ibikhona yini inkampani elizweni eZimbabwe lapho abakade bengayiqatsha iyenze umsebenzi ofanayo na bezayibhadala imali engani iphansi?
Maningi kakhulu abantu lapha eZimbabwe abayenzelwa le imisebenzi ezwa yikampani elemelikana le eqatshwe ngabantu behulumente. Imali leyo efakwayo kakhulu singathi singafiki ekukhayeleni ukuthi bakhona yini abangawenza lowo msebenzi lapha ngoba into yikudlalisa imali nje ngoba bona ngokwabo bengenza ukuthi iZimbabwe ikhanye njengamazwe alandela imithetho ngokwenza into okufanele bezenze kona njengohulumende njengokuhlonipha imithetho lokuhlonipha abantu nje ngokungaviolate ama-human rights. Vela awula need ukuthi betshone beqhatsha abantu ukuthi besiyabakhulumela labo-president bamanye amazwe ukuthi bebamukele njengohulumende ogcweleyo.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amazwe ayake eqatshe amankampani afana layo naleyi eqatshiweyo kubasebenzele. Ubona ungani iZimbabwe kuyini okungehlula?
Siyabona ukuthi amazwe nalawo ikakhulu lawa asetshenzelwa yikhampani naleyi namazwe angani singathi alobunzima ekuhlonipheni imithetho yabo le into singathi into ze-governance. Sikhuluma ngabo Nigeria, sikhuluma ngabo Mali, sikhuluma ngamazwe angani singaza ke sifisa ukuba njengawona lawa namazwe. Yebo kuyabasebenzela kodwa imali edlaliswayo ukwenza lowo msebenzi ningi kakhulu. Imali engancedisa abantu siyazi khathesi iZimbabwe ikhalanele elidlala ikhangelane lokuswelakala kwezinto zokuphila eze-health. Imali engasetshenziswa entweni ezinjalo. Yebo kuyabasebenzela but kodwa sikhangele ukuthi kusebenzela abantu abanjani. Yebo balayo bona laba amazwe bona laba abaqhatsha amakhampani anjalo balayo nale imali yokusebenza into ezinjalo. Kodwa thina okwakathesi asila mali sikhayelane lokuthi kule ndlala enkulu kakhulu uhulumende khathesi becela imali engaye 253 million yokuthi abantu bethole ukudla bethole nenhlala kahle.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga mnumzana Gane ngibonga labalaleli.
Hayi lathi sibongile. Lo ke ngumnumzana Kholwani Nyathi intatheli izindaba ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa abesifazana. Sikhumbula ukuthi izolo bekulilanga lokunanza amalungelo abomama ele International Women's Day. Sixoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana. Njalo emela inkayi North edalele parliamente. Uqala ngokusichasisela ngabesifazana kwezombusazwe.
Ezombusazwe mbona ngani siyazama njengabomama. Ungazukhangele ukuthi uZANU-PF sike saba lo mama ongu-vice president uMduru nomanje sowaphuma. Saba lo mama uOpa ongu-national chairman. Kwamanye amaphathi uzathola ukuthi silokhuphe laye. Ongu-president kati waba ngu-vice prime minister, waba ngu-vice president, katesi ungu-president we-party yakhe. Wonke khona okutshengisela omama balezindi, omama abazimiseleyo. Thina kwethu i-party ZANU-PF lo mama uOpa Mchinguri, silama ministers katesi e-cabinet, mina ngomunye wabo. Ungakhangela i-judiciary, uzathola ukuthi kule 50-50 khona ngale ku-judiciary. And omama abaningi katesi balamabhizinisi abo, bayazenzela amabhizinisi abo bayaphumelelisa i-economy. Ubusuthola ukuthi la kuma-parastatals, kulamanye ama-parastatals ale 50-50 omama labo baba. So kumele ukuthi konke okuhlela khona sikuthathe sikufake ugceke, sikufake ebandla ukuthi abantu bakubone. Bese sisithi-ke kodwa okusilelayo nanku. Okunye okusilelayo esikubonayo ukuthi intuthuko yezizwe zonke le yesizwe ikakhulu ku-infrastructure sokumele ukuthi ibuye ezabelweni, omama babe lamanzi eduze, babe lamagetsi, imigwaqo ibe khona, izimoto zibe khona, kulinywe, kuthelezelwa. Konke lokho ngokunye okusasalelayo. Kodwa okuhle osokwenzakele asikuncomeni sikubuke. Ngapho kube sihlala sikhuluma ngokungekhoyo kodwa.
Omama basemaphandleni-ke labo lingathi impilo zabo sezingcono yini?
Kwezinye indawo sezingcono kakhulu, kodwa kwezinye indawo lokho eziphandle. Kweyami constituency ngathi mina sengilama-councillors abangomama. Njalo khonokho kuyatshengisela ukuthi they are now decision makers. Kwezinye indawo omama balamabhizinisi abo, lakhona babalawo amabhizinisi abo mama asebewaqalisile, balama-project athize abawenza ndawonye. I think country wide omama abasenzi lokhana kwamaklabhu aphelele emoyeni. Sebesethi bangababuthana ndawonye, bachayelana izimali, benze imisebenzi ekhanyayo. Khonapho emakhaya enkayi bakhona sebe lembuzi zabo, lenkukhu zabo, lezingadi. Abanye khathesi sikhuluma sokuyakhiwa i-training center eGwelutshena. U-chair wakhona e-center naloyo ngumama ukhansela ka-47. Nguye oganize abantu, nguye obayalisho ukuthi kuyakhiwa. Sinenkalakatha ye-hall khathesi okumele ukuthi iphele, ifake amagetsi, omama bazofundela ukuthunga khonapho. Konke lokho kwenziwa ukhokeli babomama.
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana, njalo emela inkayi North edalele parliamente. Sixoxelaye ekhona le enkayi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Amapholisa avimba izihlobo labangane zika-Itai Dzamara. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.